Inini kuzvinonda kuvula wayo ndakabva ku USA muna November gore rapera 2022 saka ndakuvula wayo izvinizvi ukama produce yakuvula wayo takatangira ukama produce kuno ku America ku San Diego kuzvinizvi takuvula wayo manje saka tikurima kwese kuvula wayo neku San Diego.
Saka makatanga kurima riini kuvula wayo?
Takatanga kurima muna January ndikangoti after Christmas tangopfuura Christmas muna December vatatanga muna January ndipo vatatanga kurima kuvula wayo tikungorima zvirimwa sezvatairima tiri kuAmerica horticulture fresh produce wana makerotsi chomoriya maonyeni maletisi zvese zvakangodaro daro tichiri kungowedzera sekufamba kwatiri kungoita nguva nenguva saka tinongoenda tichirimo zviri seasonal futi zvinoenderana nenguva.
Makatambirwa sei pamakasvika muBulawayo?
Tiri kutambirwa zvakanaka munzvimbo yeBulawayo sekutaura kunoita zita redu ratoshandisa rekuti ukama. Ukama hanzi igasva unozadziswa nekupa. Saka muBulawayo takangosvika tichingoitawo ukama nevanhu muchipanana kudya muchifara ndoukama wacho. Saka munzvimbo yeBulawayo takasvikawo tikapinda tikatanga kutsvaga ukama ihwohwo nevanhu nemba totengesera mese ukama vanhu vakatitambira zvakanaka and chinokonzeresa vajonga kuti ukama hwedu husimbaradzwe nevanhu ndekuunzira vanhu zvinhu zvakanaka. Tinoda kupa vanhu zvinhu zvisingaurayi vanhu. Ndiri munhu akanyanya kurerekera kwoutano stereki saka ndinorima zvinhu zvangu zvisina mafertilizer zvisinga spreiwe mushonga ndichida kupa vanhu vangu ndichida kuita ukama nevanhu hwakanakisa hune utano saka tinorima ukama. Mukatasa logo yangu inoita yakatonyorwa kunzi growing relationships hatingorimi chikafu chete tinotorima neukama hwacho hwakanaka. Tine huku tinoti futi huku dzedu hatipe futi kana mishonga tongotenga chicken feed yedu tatora chicken feed yedu tongosasa vana ginger negaliki chete muchikafu chehuku chedu huku dzedu dzinongobuda dzakadaro dzinenge dzafawo tinotorawo tichibikira zvinhu zvakaita sembwa tinochengeta imbwa zvichienda zvakadaro. Muupenyu unotoona kuti zvinhu zvinongopindana zvakadaro usina kana mushonga waumboshandisa nekuti ndaona kuti muutano umu mishonga yatiuraya vanhu vari kuita zvirwere zvakawanda ndosaka muchiona zita rekuti ukama iri rakasimbisisa ndokusimba kwari ikoko pakurima kwedu.
Tinoona kuti muchiri kurima kuCalifornia muri kuzvikwanisa sei kuti kuCalifornia nekuBulawayo?
Tiri kuzvikwanisa pakuti kuCalifornia ndakasiya ndagadzirisa system yekuti vana ndo vakasara vachirima. Saka tichinge tichingotaudzana kuti rimai so itai so inini kunonda kuita izvi nda kuita izvi tichingorima and tinongoda kungorima zvakafanana zvokutoti zvinenge zvichingopindirana pindirana saka kwane hukama San Diego California nehukama Bulawayo Zimbabwe.
Saka zvirimwa zvenyu zviri kutambirwa sei
pa 6 months idzodzi dzatarima idzi? Aiwa nharaunda yakutiziwa and vanhu vari kugashira chikafu chedu and chandakatanga kuita ndechekuti ndaitora miriwo yangu ndichipinda muordinary and ordinary person in the street munhu ari mustreet ndichivadzidzisa kuti aiwa mungangoone kunge muriwo uyu ungori muriwo une zvakawanda une hukama mukati wekuti toda kudya zvinhu zvine utano ndichivadzidzisa zvese izvozvo vanhu vakatanga kuzvigashira ndikatosangana nevamwe vaitoti isi kana chomori yatanga tisasadyi.
Munozvipa sei nguva yekuti munge muchirima kwese kumusha nekuno kuCalifornia?
Iko zvino izvi ndinomboita 3 months ndiri kuCalifornia yanguva yesama saka kutaura kunoku nditori ne 1 week ndamuCalifornia izvozvi nditori busy mumunda so nokuti kuri busy stereki kana yasama ndakatosiya ndadyara zvinhu kumba zvemuwinda and ndichidzoka ndakutotanga kundokohwa nekutanga kurimawo zvemusama zvichienda zvakadaro ndohukama huripo paCalifornia neZimbabwe.
Totarisa nzvimbo yamuri kurima kumusha kuBulawayo yakakura sei uye zvii zvamuri kurima?
Purazi redu rekuBulawayo vakandemiri riri pa30 acres tiri kunze kweBulawayo mbijana vanoziva nzira inoenda kuGwanda tiri kudhuze nekuChipangali pachipangali wildlife orphanage ndo padhuze nepatiri tine 30 acres asi handisati ndatomborima kuenda kwesekure ikoko ndofunga izvi ndauda kungocover 2 acres badzi and tiri kungoenda tichienda zvishoma zvishoma tichiwedzera zvinhu saka tichaona kuti zvinenge zvichizofamba sei kumberi uku sekunyanya ipapa pandichazotanga muna August takuisa masummer plants tinenge takukava nzvimbo yakati kurei Saka tinenge tiri kungofamba tichiwedzera nekufamba kwatiri kuita.
Ishoko ripi ramungasiyira vateereri pane ino nguva?
Vateereri vakateerera. Tinoziva kuti takawanda vanhu vari mudiaspora vanoda kudzokera kumusha, vanoda kunorosvika vachindotangawo izvozvo zvekurima zvizvi. Cellphone farming inoshanda basi kana wawana munhu akavimbika, ukawana munhu anoti anogona kubata basa sebasa rake, ane basa rake pamwoyo. Chandakaona kumusha ndechekuti vanhu vazhinji kumusha vanodzingirira mari, number one. Number two, munhu ari kumusha kuti mutsanangurireiwe zvauri kuda haakunzwisisi. Ndakaona a lot of resistance kuvanhu vekumba. Even uchivadzidzisa kuti aiwa uyaitiite so, uyaitirime tisina fertilizer, unoona munhu achitononge zviri very impossible. Saka pane kakungobatirira mupfungwa kekuti zvatinongonzi fertilizer asi fertilizer ichinotokudhurira. Saka ka resistance ikako kane vanhu vari kumba kanokuita kuti iwe kana uine vision yako isaonekwe ichibuda zvakanaka. Saka vanhu vari mudiaspora ndinoti kana muchida kuenda kumba kundorima, iwe ziwa zvaunoda kuita. Haikona kurima ka hakuzwe kungoti ndada kurima, kungomuka uchindada kurima. Zvofanira kunge uchizvinzwa mumwongo kuti muropa rangu mukati mebhonzo kuti ndiri murimi, ndoda zvekurima. Kana une pashoni iyoyo yekurima, unosvika uchirima. Ini hazvinombonditorera nguva, nokuti ndakanga ndichiziva zvandiri kuda. Ndakangosvika kutsvaga nzvimbo dzangu kuti apa ndofamba ndichitsvaga drip tape, apa ndotsvaga chakati, apa ndotsvaga chakati. Ndatokonekta mvura dzangu zvese, ndatopedza ndakutorima. Within 2 weeks ndandatoisa mbeu pasi. Within 3 months ndasvika kumba, ndakutotanga kutokohwa. Nondina ndichiziva zvandinoda, ndinoziva zvandinenge ndichida kuita. Saka kana uchida kurima uri kudiaspora, iwa on the ground undozvionera ivhu rako, undozvionera zvinhu zvako, wotsvaga vanhu vako. But kazhinji kacho pane lot of resistance. Ndakatomboitawo challenge, ndoda kutaurira vateereri challenge yandakaita. Ndakati ndichida kuenda kumusha muna November, ndokubva ndati rimai, ndobva varima. Tenga madrip tape, kutenga zvese. Ndikati ndisireo makabheji 25,000, ndobva aiswa makabheji 25,000. Ndobva ndaudza agronomist wandikushanda naye, ndikuda zvakati zvakati zvakati, handidi mishonga, handidi chakati, itai sososo. Hapana chakabuda, hama dzangu, hapana chakabuda. Agronomist akandileta down iyeye akati hanzi mamusingateereri zvandotaura, but at the end of the day ndakaona kuti anga neka resistance kekuti anoda kuita zvine mafertilizer zvaanoda iye. Obva ati hanzi kabheji racho toridariri hombe. Aiwa, hatisi kuda kabheji hombe kuwana, tikuda kabheji reutano kuwana. Changosara badzi ndio chekungoti tione kuti nzira dzedu dzekuti tingaregister sei kuti tinyatsonzi organic ndobadzi pasara. Asi kurima zviri kutifambira, ndinotenda hangu. Ndinoenda vateereri vamwe vachabatikana vachidzidzawo vachionawo kuti kumusha wangaite sei. Asi above all, home is best.